Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 9/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano muHarare vachitsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCCC rokurudzira ZEC kuti itore matano kune vari kumirira ZANU PF kubikita South musarudzo vaEnergy Mutodi nenyaya yemirizhonga yavari kupomerwa. Zera yowedzera mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmerson Mnangagwa vaita musangano muHarare nhasi vachishora vanopikisa vavati vanongovimbisa zvinhu asi pasina chavanoita. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro, vaMnangagwa vati bato ravo richakunda vanopikisa zvine mutsindo mumaguta.
Kuonekwa vaverengwa nedrone muri kuma 115,000. Vari munomukati. Kana tikazoverenga vari panze.
Mutungamiri wenyika vasvorawo mabasa ari kuitwa nevanopikisa mumadhorobha vachiti vari kukundikana zvopakuti madhorobha azare masiweji.
Vari munovarari nokuti makorasa apfuura uyu maisasangiwa neopposition. Saka nhasi nekuwanda kwamakaita uku movatsvaira.
Asi meya weHarare vari vebato reCCC vati havawirirane nezvataurwa navaMnangagwa.
Isusu tinoti aiwa, isu tisu tiri kutsiva hurumende iyi. Iyo inofanirwa kuchibva nekuti yauraya zvese zvayabata zvinofa. Zvesa yafa, zinara yafa, NRZ yafa. Hakuna kwatiri kuinda. Kwatakabva ndoo kwatiri kudzokera. Saka tinoti aiwa, hurumende ichavhoterwa. Iwo hurumende yavachamisa.
Mutevedzeri wavaMnangagwa vaConstantino Chiwenga vashorawo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachivapomera mhosva yekuda kudyidzana nenyika dzekumadokero.
Mese manga muchidaira kuti nyika inovapa nevene vayo. Nyika inotongwa nevene vayo. Ko imi tirokupai nhai vedu wei kuti muteerere munhu zvidhizuro wandakanzwa zvikanziya. Kana mandivhoterai ndapinda muhofisi ndobva ndanotaurira Biden kuti ndaita dhiri rangu chibvisa masanctions papamuso. Ndochiito.
Asi vaFelix Mafa vanova mumwe mutevedzeri wemutauriri webato iri varamba izvi vachiti ndezvemugotsi matsuro.
Zviri kurehwa nababa vachiwenga Vice President weZANU kuti tiri mapapeti eWest. Kwete, iwo ndiwo mapapeti eEast nekuRussia nemaChina varouya kuzomora upfumi pasina chavanoita.
Mumwe ataura pamusangano wanhasi ndivaPassion Java avo vakurudzira vanhu kuti vavhotere vaMnangagwa.
Isusu sevaporofiti emuZimbabwe sekuti pasi nemhando takaona mumweya umo kuti musi 23 August chigaba chechiri pano chiri kupinda muoffice
vaimbova nhengo ye CCC va Paddington japa japa vataura pamusangano we ZANPF uyu nhasi vachiti
asine mando asine CCC ayo excellent ndakaona kuti hasina maturo taikuturutwa nemhepo yo excellent tichibatatera muna ye 2000 takatera pataona kuti hakuna zviripo
zvichakadai mutungamiri webato rinopikisa vanelson chamisa vange vari kunkai nhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nasi raendesa tsamba yenyunyuto kukomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichikurudzira kuti itore matano kune vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko uye vachikwikwidza vakamiririra ZANU-PF kubikita vaEnergy Mutodi pamhosva yavari kupomerwa yekuita zvemhirizhonga. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mutsamba yenyunyuto iyi vajohn mpando vakamirira CCC vati vamutodi vakatyora mutemo wesarudzo nekuita mhirizhonga vachipomerwa mhosva yekuridza pfuti kunhengo dzavo dzeCCC dzaita musangano wadzo vamupanduki vati
nhasi musi wa9 august 2023 sebato reCCC taenda kuzeti netsamba ine chinyuto chaEnergy Mutodi uyo akaridza pfuti pabarazano business center aida kuuya president advocate Nelson Chamisa takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri asati asungwa.
Bato reCCC rinoti rakamhangarira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasetukwa parutivi sezvo mupurisa aita nyaya yacho constable Tapiwa Chiweshe vanonzi vakabviswa vaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo. Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwacha Dewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi.
Ndoto verifya zvamabvunza kudai ndopo ndototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei regai ndibvunze kubhikita kwacho.
Vampanduki vati kana ZEC ikatadza kubata nyaya iyi nemazvo vachaenda kumatare.
Asi zvirimo mubumbiro remutemo kuti kana kandidheti ikaridza pfuti inofanira kusungwa choenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa.
Mukuru weZEC kubhikita vamaxiwo mashava vevatenda kuti vagamuchira tsamba iyi.
Yeah, just confirmed kuti afiya kuofisa kana tivauye nayo kwandiri kutraini zvenyu kwazvo. I just want to check the quarters of the day. I will check kuti zvinoda response yangu kana zvinoda response from the legal division of the commission.
Chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti electoral act chinoti vanokwikwidza havabvumiri kuita mhirizhonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo wakabatwa vanogona kumisa kukwikwidza kuitwa musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima asi vanogara vachiramba kuti vakaita mhirizhonga vachiti bato reCCC ndiro rakaita.
Petition yavo icharamba iri petition. Isu tisingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nokuti vakatema mota dzedu vakaita mhirizhonga muconstituency vari kubvarura maposta edu bat takaramba takapfumbata maoko edu nokuti tinozviziva kuti zveelection izvi izuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yeZimbabwe.
Zvichakadaro sangano rinorira kodzero dzevanhu Committee on Alliance Reconciliation and Development kana kuti CORTRAD rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu remasvingo. Mukuru webasa musangano reCORTRAD vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika makumi matatu.
So far political violence report ratiri kurekodha isusu raakudaridza 30 cases of political violence if not 40. Saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa then totarisa kutoona kuti vamwe vari kurohwa toona kuti pane vamwe vari kutoramidzwa misangano hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena panonetsa.
CORTRAD yati iri kuita zvirongwa zvekurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Nhasi tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA, amai Elizabeth Valerio. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu atanga nekuvabvunza zvavari kuronga kuita kana vakasarudzwa.
Paranai zveupfumi, munhu wose anotoziva kuti Zimbabwe ine pfuma yakawanda. Tida kuti tive neZimbabwe dollar ine simba. Iko zvino sotiri kushandisa mari dzekune dzimwe nyika, but hapana hurumende inogona kufambisa agenda yayo yekusimudzira economy iyo ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Tokuseuza tiri kuti tida kugadzirisa makampani kubva kusiu kusvika kuezimbabwe, tida kuti tidzokere pakusimba senyika, makampani edu ose achishanda zvakanyatsokwana. And ndo zvichatosimudzira mari yedu muno muzimbabwe kuti ive nesimba. Mamining activities muno muzimbabwe anofanirwa kutova ari transparent, tichitoona kuti mari dzatiri kuwana pamamines vayo ari tosimudzira nyika. Hatichadi kuona hurumende ichigadzirisa mamega deals tisingatomboone zvichikuitika paground. And then I think finally tida kuona future yezimbabwe inenge isina masanctions. Saka tichi seuza tatotanga process yekuti tinzwisisewo nyaya iyo yesanctions kuti tizive kuti toibvisa sei. And inotanga nekubhadhara zvikwereti zvedu senyika.
Asika hurumende iri kuti iwo masanctions aya ndo ari kupa kuti iitadze kubhadhara zvikwereti nekugadzirisa upfumi.
Tikanyatsotarisisa muZimbabwe inga tiri kushandawani nenyika dzakasiyana siyana. Chero macountries vayo ari kuti ndo akaisa masanctions muZimbabwe vari kutoita basa nesu wani. Tiri kuona mazen industry achiri kufamba achipinza vanhu vekunyika idzodzo. Mamwe macountries acho ari kutounza chero aid vari kutibatsira nezvavanogona kuti tive nemishonga tive nezvinhu zvakasiyana siyana senge macommunities. I think macommunity project akawanda ari kutobatsirwa nemaforeign countries ari kutonzi ndo ari kuuya nemasanctions. Saka I think panya yemasanctions, yes tine masanctions but hazvireve kuti hatisi kubvumirwa kuita my industrial development, but hatisi kurambidzwa kuti tishande nedzimwe nyika. Saka paekonomi pacho kuti masanctions ndo ari kutokonzeresa kuti nyika isafambe, I don't believe kuti ndizvo.
Tiri kuona kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika ndimi chete muripo, kune mamwe mapato kana nhengo dzeparamende vangori varume vakawanda. Munoti kudii nenyaya?
Handisi kufara nenyaya iyoyo nekuti taive tine vadzimai vakawanda vari papresidential ballot. But chero my MPs ndikanyatsotarisisa tine vadzimai vashoma. Saka nyaya yacho ida kugadziriswa. Inotanga nekuti mapolitical parties kana vachironga macandidates avo vanofanirwa kutotarisisa nyaya dzevadzimai, vachiziva kuti kana tichienda kumaelections let's make sure kuti tinge tine vadzimai vakatiwandei kuti tigadzirise nyaya dzevadzimai, vasikana, vana vedu munyika munomu. Totofanirwa kuva tine vadzimai muhurumende and vadzimai vanofanirwa kutova vari 50-50. Until we fix that problem, nyika yedu hakuna kwairi kuenda because nyaya idzodzo dzichida kugadzirwa nevadzimai ndo dzichatoona kuti tichimbise nyika yedu kuti upenyu hwedu ushande zvakanaka. Vadzimaiwo vane pfungwa dzavo dzakasiyana nevarume ende vanogona kutouya nemaideas anotogona kutisimbisa tose.
Mutungamiri webato reUZA amai Elizabeth Valerio vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Munyori anorwira kodzero dzevechidiki pamwe nevanhu vakaremara, Olivia Gumbo, akaburitsa bhuku rinorayira makudzirwo evana panguva ino vanhu vakawanda vave kushandisa dandemutande. Humizha hwechizvino-zvino, mutori wedu wenhau Pasumo Ndlovu anoti panyaya iyi zvizere.
Bhuku iri rinotarisa nekudzidzisa vabereki kukudzwa kwevana panguva ino yakatekeshera umizha neumetura mumagariro evanhu. Bhuku iri rinonzi Parenting of Children of Influence in the Digital Age rine zvikamu gumi nezvishanu. Gumbo anoti bhuku iri rinopa yambiro yakasimba kuvabereki pakunzwisisa nzira dzekuyambira vana vavo.
Ibhuku rinobatsira vabereki kuti vakudze vana vakura munhu vaane michina yemazuva ano yatingati technology dzingava mbozha runhare, maradio kana matifi, uyezve vana vanoendawo pa online vachienda pa social media vachiverenga vachishandisa madata bundles.
Gumbo anoti bhuku rake rinoyambira vabereki kuti vachengetedze vana vavo kubva kumhirizhonga inoitwa padande mutande.
Saka vabereki munofanira kuramba muchingoona kuti vana venyu vari kufamba sei, vana venyu pavari kupinda ndipo here pakakodzera, ende muchikwanisa kuva protectawo kuti vasange vachikwanisa kuitwa cyber bullied mwana osvika pakuti aenda kutozvipudza nekuti ndiri kuramba ndichingotukwa pa online.
Munyori uyu anoti chakakosha ndechekuti vabereki vaongorore kuti ndezvipi zvakanakira vana vavo pamagwaro ose avanoshanyira padande mutande.
Saka ini ndinongokurudzira vabereki kuti nzwisisai kuti vana venyu pavari kushandisa mafone vari kuenda pa zvigwaro zvipi, tingati ma app api, kuti mungonzwisise kuti zvii zvavari kuona, kuti muve muripo kuvachengetedza, nekuti pamafoni ipapo pane zvinhuwo zvimwe zvakashata zvinenge zviripo, pane zvinongouya zvatinoti mapop-up zvinongorekana zvauya, mwana obva toti regai nditarise, pamwe obva atozoenda pane imwe site isina kumira zvakanaka.
Mukuru wesangano reTege Life International Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vati zvakakosha chose kuti vabereki vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nevana vavo.
Ii bhuku rinotikurudzira kuti hazvichagoneki kuti vabereki vasave neshungu dzekuzoti chichi kuitika muupenyu hwevana vavo. Mazano vabereki munhu anongobva kubasa kwake oenda pafoni pake mbereki atova pa WhatsApp kana kuti pa Facebook zviriko mazivano izvi akukangamwa kuti mwana abva kuchikoro, mwana abva kuzikamwa kuti ari pasi.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakatotanga kudzidzisa kushandiswa kweinternet muzvikoro.
Bazi reprimary ne secondary education redzidzo tinonzwa kufara chaizvo nekuti isu taakudzidzisa vana vedu nenyaya yemasaisai zvakabatana izvine yatinoti iyo digital technology.
Vantoro vakurudzira kuti vechidiki vasawanikwa vachishanyira madande mutande asina kururama.
Nyange hazvo tichishandisa masaisai kuti tikwanise kubudikidza dzidzo yedu yemhando yepamusorosoro, tinofanira kunge tine ungwaru neuchenjedzo hwekuona kuti zvimwe zvinhu zvatinoona pamasaisai hazvizi zvinofanira kunge zviri nezvimwe vana vedu.
Gumbo ndimuzvinafundi munyaya dzezvedzidzo zvebudiriro uye ane rimwe bhuku raakaburisa rinonzi It's For You Lord, Surrendered to His Will. Gumbo anozivikanwa munyaya dzekurwira kodzero dzevechidiki pamwe nevakaremara uye ane zvirongwa zvekubatsira vakaremara zvikuru mudunhu reChiredzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta yekufambisa dzimotokari wakakwira mumadhora ekuAmerica, asi uchiderera kana uchitengwa nemadhora emunyika kutanga nezuro wakare. Mutengo wedizeri wakakwira nemasendi manomwe kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi masere US $1.58 kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemashanu mumari yekuAmerica kana kuti $1.65. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora nemasendi makumi mashanu nemanomwe emari yekuAmerica kana kuti $1.57 kuenda padhora nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$0.61. Asi mumadhora emunyika dizeri rakadzikira mutengo kubva pazim $9,203 per liter kuenda pa $7,492.63 per liter, kuchitiwo mutengo wepeturu wakadzikirawo uchibva pa $9,113.66 kuenda pa $7,300.72 per liter. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kugadzikana kwedhora remunyika ndiko kwakonzera kuderera kwemutengo uku mumari yemunyika. ZERA yakazivisa kuti mitengo iyi ichange iripo kusvika musi wa4 Gunyana unove mwedzi unouya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nije ya katemerwa zvimwe zvirango nezuro mushure mekunge mauto apedigura hurumende yenyika iyi aramba kugamuchira nhumwa dzesangano rembatanidzwa wenyika dzekumavirira reECOWAS, African Union na United Nations. Mauto anochengetedza mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu vaMohamed Bazoum ndivo ari kutungamira nyika pari zvino. America inodyidzana neNiger mukurwisa vanopfurikidza mwero inoti ichine chivimbo chekuti mutungamiri wenyika achadzoserwa pachigaro murunyararo. China yazivisa nhasi kuti vanhu makumi matatu nevatatu vakafa, vamwe gumi nevasere havasi kuzivikanwa kuti vari kupi mushure memafashamo emvura akaitika mumatunhu ari kumavirira kweguta guru renyika iyi reBeijing. Vanhu zviuru mazana nematatu zvine gumi kana kuti 310,000 vakasanganiswa magariro nemafashamo aya akaparadza dzimba zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000. Mvura yakanaya muBeijing haisati yamboonekwa mumakore zana nemakumi mana adarika. Muchikamu chedu chesvondo rino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Mikaya Bandama, avo vane kambani yavo yeSolar Rise Energy inoita basa rekuisa magetsi emoto wezuva mudzimba, muzvikoro, mumachechi nemumahofisi. VaBandama avo vanonyanyozivikanwa nerekuti Kaya vanoti kumusha vanobatsira zvakare kubhadharira vana vanoshaya mari dzechikoro pamwe nekurapisa vakwegura nevanoshaya. Ngatinzwei vachitsanangura mashandiro avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoita basa rekusungirira masola mudzimba, machechi, mabuilding akasiyana-siyana neimwe yatinoiti ground mount. Saka zvinongosiyana-siyana kuti vanhu varida kusungirwa papi masola avo. Saka kuno kutinengesa masola as a way yekuti vanhu vanonga varida kuseva pamabills avo emagetsi. Saka isu tinoisa masola edu tichifida back into the grid kuti vanhu vasazenge vachibhadhara magetsi avo nemutengo yakanyanya.
Izvi zvinhu zvamaiita muchiri kumusha here kana kuti makazozvitanga mave kuno?
Pandakatanga taishandiro kambani vachingobatawo izvo zvemasola chingira zvakawanda zvakasiyana-siyana. Saka imwe mukufamba kudaro ndopatikazoonawo kuti ndikaitawo sei kuti ndikokwanisawo kushanda tiri pangwewo ndega. Saka mukufamba muchibvunzawo nevaya vandaishanda navo ndoda kutendawo vaindibatsirawo vakanditi ano pinda muindastry imomo uona kuti wo zvinoitawo sei and zvinobatsirawo vanhu vakatowande vakasiyana-siyana.
Mataura nyaya yekubatsira vanhu vakasiyana-siyana, mungataura kuti munovabatsira nenzira ipi?
Tinobatsirana kwete zvivozvarwa zveZimbabwe chete asi cherowo vana vanenge vauyawo kuno, even nevanhu vakuru vanenge vauyawo kuno. Handingati zvinhu zvatakaplana kuti ndoda kubatsiranawo nevanhu kana tasei, asi kungoono kuti ava vanhu nyange vauyawo vaita sei havangasave pa vasiri vanhu veropa rangu asi munhu ende kuti ndiwe pano nhasi ndakabatsirwawo nemwe munhu akakwanisa kunditorawo mumaoko make kwakubva andidzidzisa zvinhu zvese zvandakadzidza kuti ndigova pano nhasi.
Vanenge vaine mvumo yekushanda here ivo vachienda kuchikoro vanavo?
Kana vauya vanowanzopiwa masocial avanovatendera kuti vange vachishanda. Saka tinocheka kuti kana vaine social kuti vange vachikwanisa kushanda then vongoshandawo zviri pamutemo ma20 hours iwayo pawiki kana pavanenge vachikwanisa kuuya nekuti vanenge vari pachikorowo futi.
Mune matambudziko amuri kusanganawo nawo here mubasa renyu iri?
Matambudziko atinosangana nawo akati nyanyei ingori nyaya yekulinka kuwedzera mabasa, nyangoti ndo nyaya inenge ingoripo yekuti kubuild a relationship ndo ingangoti ndo biggest challenge since tichangobvawo kupinda muno. That has been the biggest challenge kuti ndisangane nevanhu to grow that network. because unongojishanda mumba memunhu uchangojishanda kana kuti pabasa pevamwe vanhuwo saka vanhu vanenge vachida kunge vabonzwawo kuti makamboshanda kupi muchiitei and also vamwe vanenge vachida kupa mabasa futi vanenge vachida kutomboonawo kuti mumbora anani and mabva kupi
Chizvarwa cheZimbabwe vaEnoch Mikaya Bandama vanove muridzwe kampani yemagetsi ezuva yeSolarize Energy vange vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Mumutambo weChibuku Super Cup Yada yakunda Cranbourne 1-0. Kuchitiwa mune mumwe mutambo, Shisham ne Black Rhinos zvange zvaguma zviri 0-0, Rhinos yazo winner vaenda kumapena 4-3. Tichiri panhau dzemitambo idzodzi, sachigaro weSimba Bora, vaIsaiah Mufurutsa, avo vaive sachigaro weDynamos kwemakore mana, vanoti havana ruremekedzo neDimbare, vachiti yakangofanana nezvimwe zvikwata zvisiri muPSL. Zvekuti icharamba ichitatarika mumukombe weChibuku Super Cup uyo Dynamos isati yambotora kubva waparurwa muna 2014. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezi zvauya mushure mekunge Dynamos yakabatanidzwa kusangana neSimba Bora iyo vamwe vanoshedza vachinyomba kuti Dynamos yechipiri nemhaka yekuti yakavakwa nemhodzi dzakabva kuDynamos kubva muutungamiri kusvika kuvatambi nemuvararidzi. Pamusoro pavamupfurutsa Simba Bora yakatora zvekare kubva kuDimbare murairidzi tonderai ndiraya nevatambi vasere kusanganisira Patson Jaure uyo aive kapteni weDimbare mwaka wapera. Asi vamupfurutsa vanoti Simba Bora Simba Bora yakazvimirira vachiwedzera ivo kuti
hapana tinotomboshamisira kuti tinotamba neDynamos zvangofanira kutamba nechero timu imuriki panguva inei.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti
zvakune varairidzi vedivaumana vanofundisa kumanda wemugori kuti vanoronga choro dzavo dzakamira sei sezvo vachizivawo kuchibukusubabhora kune vamwewo vakambotambira chikwata chenu saka zvinenge zvasara kwavari vanoziva kuti havatambo zvakaita sei.
Pamakore masere akwikwidzwa mukombe uyu Dynamos yakangokwanisa kupinda mufinari kamwe chete muna 2015 apo yakarohwa 2-1 neHarare City. Harare City yakatora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017, FC Platinum muna 2014 na 2021, Ngezi muna 2016, Triangle muna 2018 neHighlanders muna 2019. Parizvino mukombe uyu uri maoko eBlue Chiefs iyo iri kusangana nevavatidzani vayo veHighlanders munharaunda yekutanga. Asi munyori mukuru weManica Diamonds vaSugar Chakunda vanoti varuda kutenda vatsigiri vavo neruya muro rwavo nekusimudza mukombe weChibuku Super Cup uyu.
Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na 2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru. Iko zvinezvi vane tadziro yakanyanya chaizvo nekuti ukatarisa palogo tiri panumber 3, asi kuti tikuti kuuya kwaita Chibuku Cup patipa mumwe mukana wekuti titsvage mukombe watinogona kuwinira masapoters edu.
Chikwata chichatora mukombe uyu chichawana tikiti rekumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederations Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe chirongwa chedu vateereri cheLive Talk The Diaspora Forum na 8 PM manherano tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvesarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mtlanga achikupai chirongwa cheIsindebele.